cream.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vanonzi vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vakasukuere navamuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera vaimbova makurukota abwe kuti vanotongwa nemhosva dzeuori.
Musangano wedu watinawo nevatori venhau musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu wemdiselence musangano vanhu musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachizochichaitwa zvafamba sei.
Bato reMDC Alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekuburitsa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Pavanhu vakapora nezuro ava vanhu vanoita chiuru chine zana negumi nevana 1114 vari muHarare. Vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine makumi maviri nemumwe 8021. Nezuro vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatanhatu 46 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe 7627. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi manomwe nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevana 1,577,644. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 38,396. Vapora vave miriyoni ine zviuru mazana matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 1,304,622. chari norvira kwa zirozevanu wadje wa mazinga wanova mkuru musanganore Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vanoti avahoni hurumende ichibudirira kuti South Africa ne Kenya jizore munyika vaimbo wa makurukota hurumende vasevya kasikuere wa Walter Mzembi uye wa Jonathan Moyo kuti vatongwe ne mhosva dzeuori dzavari kupomerwa. Vakasukuere na wa Mzembi vakapotera ku South Africa uye wa Moyo vari kuKenya. Hurumende kuburikidza nebasi revachuchusi kana kuti National Prosecuting Authority inoti yakaisa chikumbire kuhurumende yeSouth Africa kuti vakasukuere na vamuZambia avo vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vadzoswe munyika. Asi mumagwaro ayo kunyika iyi hurumende inoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika asi zveuori. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vamavhinga.
Mitemo yepasi rino inotendedza nyika nenyika kuti dziite zvibvumirano zvekuti apo neapo vatendedze vanhu zvaro zvenyika imwe seZimbabwe kuti zvidzorwe kunyika kuna kuine mhosva dzavanopomerwa dzavanofanira kuti vatarise pamberi pematare edzimhosva. Asi iko zvino zvirikiko nehurumende yavamunangagwa zvekutsvaka kudzosa vakasukuere zvichidana vamuZambi nevamwe kuti vanzi vaende kumatare edzimhosva hazvina kukodzera kuti nyika yeSouth Africa kana dzimwe nyika dzitendere zvakadaro kuti zviitike.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinoita sekuti hurumende yavamunangagwa iri kuvhima avo vayakakurira pakaitwa kutorwa kumasimba nechisimba muna 2017 nemauto. Saka zvoita sekuti vakasukuere navamuZambi havagoni kuwana mutongo wejekerere, mutongo wakaenzaniswa. Nekuti vanhu vari kuvatonga vamwe vavo vaiva navo mune zvematongerwo enyika. Nekudaro vakasukuere navamuZambi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvazvimatongerwo enyika zviri kuitika izvi. Chekutanga, nyika yeSouth Africa isati yatambira chikumbiro cheZimbabwe chekudzora vaimbo vavatungamiri makurukota mu hurumende yavamugabe kuZimbabwe, inofanira kutanga yazvibvunza South Africa kuti vanhu ava vakasukuere navamuZambi vachanotongwa zvakanaka here kuZimbabwe. Ndochekutanga. Chepiri, matare edzimhosva eZimbabwe akazvimiririra here kana kuti ari muhapwa mebato rinotonga reZANU-PF? Ndochepiri.
Ko vakasagutsikana nematongerwo emhosva muZimbabwe?
Kana vakaona kuti kwete matare haana kuzvimiririra kuZimbabwe uyezve vakasukuere navamuZambia vagoni kupuwa mutongo kana kutongwa zvakanaka zvisina kupinza zvematongerwo enyika mukati, zvoreva kuti havagoni kuti vadzoserwe. Uyezve panenge pasina chinangwa chekuti paitwe chibvumirano neZimbabwe, nekuti panenge pasina chivimbo chizere chekuti matare edzimhosva ekuZimbabwe anozozvimiririra asingaite zvinenge zvataurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Zvino panozogadziriswa sei kana vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiwi?
Tinozongodzokerazve pashoko rekuti hapana chikonzero chizere chingaite kuti South Africa itende kuti vakasukuere vamuZambi nevamwewo vadzoserwe kuZimbabwe, nekuti vanonoshungurudzwa. Zvinenge zviri nane kuti vapuhwe chengetedzo yeupoteri munyika yeSouth Africa.
Zimbabwe iri kutenda kuti hapana chibvumirano neSouth Africa chekudzora vanhu vanenge vapinda muupoteri munyika mbiri idzi. Sei panga pasina chibvumirano chakadai kana nyika idzi dzanga dziri dzikanditsikiwo kwemakore akawanda?
Panguva yapfuura pasi peutungamiri hwavamugabe, Zimbabwe neSouth Africa ukama huzhinji hwanga huri hwekuwirirana nekufambidzana zvakanaka husinei nezvekutevera vapoteri. Ndokusaka panga pasina chibvumirano chakadaro chekuti vapote vachipana vanhu vanenge vachinzi vari kutiza mhosva. Asi iko zvino hurumende yavamunangagwa yava kuda kutevera vayakapokana navo vanga vari muZANU-PF, vari makurukota makuru ehurumende vava kudiwa iko zvino. Ndokusaka vamunangagwa vava kukumbira kuti pave nekutaurirana ikoko kuti vagone kusverera kuti vawane vana vakasukuerera vamuZambia nevamwe. asi pamutemo wepasi rose vapoteri vanofanira kuti vachengetedzwe kwete kudzoserwa kunyika yavanogona kunoshungurudzwa vasina kuchengetedzeka.
Gweta rinorwira kwedzero dzevanhu vadewa mavhinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tore MBC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa nasi riri kuita musangano nevatori venhau wekuzivisa pamwe nekuburitsa pachena mashandisirwo akaitwa mari nemusangano uyu. Mutevedzeri womutauriri weMBC Alliance vaClifford Fachayo vanoti bato ravo ratora danho iri nekuda kwekuti musangano unofambiswa nemari dzinobviswa nevatsigiri, nekudaro vanofanirwa kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari dzavanobvisa. Vachatariswa kutaura pamusangano uyu mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere, uye musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumahofisi eTendai Biti Law Chambers muHarare. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navashatwayo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wedu watinaone vatori venhau musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu weMBC Alliance musangano vanhu musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachiziva kuti chichaitwa zvafamba sei. Munozviziva takaita Congress gore rapera kugweru kugaita resolution kana kuti chichidzo chekuti tichaenda kundotsvaga vanhu vachaongorora magwaro edu kana mabooks edu emari kuti takafambisa zvakanaka here basa, kuti vanhu vazive kuti zvinofamba sei. Nekufanira kuita ma-institutions anovhara-vhara zvinhu, kunyanya iwo ma-institutions acho achiita nezvevanhu. Nekuti musangano wedu unosponzwa nevanhu, musangano wanhu, madola-dola anobviswa nevanhu, mari dzinobviswa nevanhu kuti basa rifambire mberi, vanofanira kuziva kuti zvinofamba sei, zvakafamba sei. Ndo zvatiri kuita kubva nenguva dza11 tichange tichitaura tichipa hwaro nekupa zveshe zvekuti zvakafamba sei maringe nemari dzemusangano wevanhu.
Munoona danho renyu iri richitambirwa zvakadii neveruzhinji?
Bato reMDC Alliance ibato revanhu, ibato rinoda rinoteerera vanhu kuti vanhu vanodei, ibato rakaumbwa neyatinonzi transparency pachirungu kana accountability kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva zvakamira sei. Isu takasiyana nemumwe mapolitical parties amungataura muno munyika muno muAfrica. Isu chatinoteerera nechekuti tinofanira kuti tifambe nevanhu, tinofanira kuti tiite zvinoda vanhu, tinofanira kuti vanhu vachiziva kuti zvinhu zviri kufamba sei. Saka apa toda kungoti ruzhinji rweZimbabwe nevanomainvestioni kuziva kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here, zviri kudii, ndo zvatoda kuti zvinge zvichiitika. Nekuti dingindira redu kana kuti nyaya yemavalues edu atinokurudzira kuti anga ari munyika, amwe acho ndotoda kuti vanhu vaone kuti isu sevatungamiriri vavo tinotozviremekedza, tinotozvikurudzira kuti zvinge zviripo, nyaya yetransparency, nyaya yeaccountability zvinofanira kunge zviripo muno muZimbabwe.
Matimi bato renyu rinowana mari kubva kunhengo dzaro, kune here kumwe kwamunowana mari?
MDC Alliance ibato rinopuhwa mari kana rinosponzwa nevaridzi varo. Varidzi varo vanhu, varidzi varo mamembers, ndo vanhu vanosapota musangano kuti umire. Mari inofanira kunge ichipuwa MDC Alliance zvichipa mutemo inonzi Political Parties Finance EIA inobva kuparamendi. Mari yacho yakabiwa ikapuhwa kuna vanamonzora nana kupe. Imari yakabiwa iyoyo inofanira kuti inge ichizova accountwa for, nenyaya yekuti maMPs ari kuparlamendi, maMPs eMDC Alliance, maMPs akaenda muparamendi neMDC Alliance. Saka iyoyo nyaya itori nyaya itori kumatare, inyaya inofanira kuti ipedzwe toziva zvofamba sei. But isu musangano wedu, musangano wevanhu, musangano unosponzwa nevaridzi vavo vanova vanhu,
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachwayo vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newlife.com inoti mapurisa manomwe akasungwa nezuro muHarare mushure mukukanda uchi hunokachikidza kana kuti tear gas mubhazi rakanga rizere vanhu. Herald inoti gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vauza vanodzidzira kuita vanachiremba kuti vachidzokera kuchikoro. Hurumende yakanga yambomisa vanachiremba ava mukuita zvedzidzo mushure mekunge varatidzira. Daily News rine nyaya pamusoro pembavha dzakange dzakapakata zvombo dzakaridza kuti dzichipinda mumuzinda wevaimbo veumwe wevakuru vemauto vaEngelbert Rugege. Imwe yembavha nomwe idzi yakapfurwa ikafa. Varugege vanonzi vakange vasipo pakaitwa kurwisana uku. Yave nguva yenyu vatereri yokuzotaurira mega zvamunofunga.
Seven makadiana jonga muri seiko kuna na Mike hoye isukuro ku Zimbabwe tatambura nenhamo tanzwa nenhamo nana kupa wari kutipedzera nguwa ndo wari kutoti zvinhu zvirambe zvakasunga zvirambe zvakati sunga isu tatambura.
Ma studio 7 makasimba here munofara here mose mose vashamarari vanotiitira basa. Tinongotenda nebunhu mauza munotitumira zuva nezuva. Haa ndinotenda chaizvo mukoma tanonoka wandine chirongwa chenyu chezvechitendero. Mharidzo yatapiwa navakapfunga kuti nhasi hai mharidzo inonyatsa kubata chaizvo chaizvo pasina divi. Ndinongoti dei muchiramba muchititsvagira maparidzi vanotiparidzira saizvozvo. Musaneta mukoma tanonoka, rambai muchititsvagira vafundisi atibatsirewo.
Makadiko vashamarari vestudio 7 mose nevateveri. Aini ndinoitwawo nebatwatch ndiri muJoburg. Tinoda kutendawo kune avo mufundisi vakanga varipo nezuru muchirongwa chezvezvitendero. Ainini vakandiitirawo zvakanaka. Ndinotendai mufundisi, makandibatsira, makandibatsira zvisingaiti. Ndakatoonawo ndakatodzidzawo nezvandanga ndisingazivi. Makaita basa maningi, Mwari akukomborerei. Ndoda kukwazisawo mufundisi wangu Pastor Stole pagara wapo ndichiti mose mufundisi nababa Marime nababa Mangwene patembisa apo muJoburg muri sei popapo.
Makasimba here Pastor 7. Ndinodawo kutaurawo pamusoro pavapiri vanotaura navanotaurawo zvinhu zvavanotaura vasingaziya vanogara kuSwitzerland vanongotaura kuti hanzi muZimbabwe hamuna sarudzo, hamuna kusarwa pakupa chikafu. Havana chavanoziva, vanogara kure. Zviri kuitika zvataurwa mubvunzo uyu, havana kumudavira. Vanhu vari kupuwa chikafu on a partisan basis muZimbabwe, vachivandanza vasanganazokada vanoda kureva kuti kudii. Ngavataure zvavanoziva, ngavasada kukava zvinhu zvavasingazivi. Nekuti kana vasingazivi ngavati havazvizivi, kwete kuti asasangana nedambudziko rero iro richitoitika kuZimbabwe. Vanhu vazhinji vasingasapoti bato rezanupiefu vari kuinyimwa chikafu kuZimbabwe, ivo voti kwanza vasasangana navo, vanoda kureva kuti kudii. Ngavataure zvavanoziva vagari vavo.
Makasimba ari pastudio 7 now. Kunoku Chipinge taita dambudziko renyati nyati yauraya murume anotozi Chipenzi patsuro. Saka nyati iyoyo tine fungidziro yekuti yabva mugame reserve rinobva kwachipangai. Saka kudai vaitigonerawo vegame reserve vaturiro kwatsuro naTomi vichibva muChipinge umu vanotenera patsuro pastation vasati vasvika pachiriga. Zvekuti nyati iyoyo inotopedza vanhu, ino ushungu husingaiti. Yatouraya munhu kutaura kudai hapana kana 2 hours zvaitika savanhu chipatapata kutotiza kana vichinge vateiona. Taikumbira kuti kudai mwaitigonerawo mutibatiro vegame reserve sekuti isu hatina kana mafoni namba achona egame reserve riri pachipangai. Vatimhanyirwa kana mwotibatirawo muChipinge mutaundu kana pane vemunotoziwawo. Izvozvo apa haina kana 2 hours sekuti kutaura kwandada iko 11 o'clock kutaura kwandaita uko. Saka iye munhu iye watourayiwa pa9 o'clock apo. Saka taikumbirawo mutibatsire tapota.
Makadi pastudio 7 komandanonoka wane namwe vose. Ndini mudhuva ndiri kuno kuKimbale.
Wande ya ndino wona ya tawa na imu Zimbabwe ndiye kuti mutemo ausiri kutevedzwa. Ndo wande uri ya tawa na yo pakuti MDC Alliance ili ibato la kufinda ni mutemo. But mutemo kuzanu PF havasi kutevedzera. Hurumende diri kutonga ya kutevedzera mutemo saka inonetsa nyika hili nda Mwari. Lewa na Zimbabwe tango batana, taramba takata sasa kuna Mwari, nyika hili nda Mwari. Nukuti katika shinda ni mtemu, mtemu wajwa wasojewezeku. Aubati vanutonga unongonzi, unobate vasinga tongi cheti. Weopo sile mtu anunzi ya makoni wakazira mtemu. Kati vanutonga wajwa wanuda ni mtemu. Havana basa nukuchora mtemu. Kwa vari mtemu, uchora kata kwa uchora kwa vari shakamu kufana wala basa nashu. Wanita so wanuda, watungu ni mtemu, watungu ni mtemu, ndoda msukatawa na unyika. Natenda angu.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka tumpinde mchirongwa chedu chevechidiki che The Connection na APM Manerwano. Mchirongwa chanasi tichange chiendera mberi nehurukuro nevechidiki pamusoro pekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 munyika. Nasi tirikutarisa kuti chirwere cheCOVID-19 chakanganisa sei upenyu hwevanasikana munyika. Tichange tichitarisa zvekare nyaya yekuratidzira kwevarairidzi. Panguva iyo zvikoro zvave nemavhiki maviri zvavhurwa asi vadzidzi vazhinji vasiri kuwana dzidzo. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa che The Connection na APM Manerwano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chemutambo webasketball muNational Basketball Association che Los Angeles Lakers chaka simudza mukombe webasketball wegore ra 2019-2020 mushure mekukunda chikwata cheMiami Heat nezvibodzwa 106-93. Mukombe uyu wave wegumi neminomwe wasimudzwa nemaLakers izvo zvavaenzanisa nechikwata cheMaBoston Celtics chine mikombe gumi neminomwe. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti vatambi vatatu vakatamba zvikuru ndi LeBron James na Anthony Davis veMaLakers, kwozouyawo Jimmy Butler na Edris Adebayo veMiami Heat vachiti asi mutambi wakakadzamadza vanhu zvikuru ndi Tyler Christopher Hero veMiami Heat uyo ane makore makumi maviri.
Mukombe weNBA wakatorwa neteam yeku Los Angeles, California, inonzi maLakers, Los Angeles Lakers. Wakatora mukombe uyu nezuru.
MaLakers akakunda zvikwata zvipi kuti vazotora mukombe uyu?
MaLakers vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko kuMiami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba neMiami Heat zvinosanganisa zvipi?
MaLakers kuti vazosvike kumafinal kwavazohwina uku vakatamba inonzi Portland Trail Blazers, inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon. Vakazotamba team inonzi Houston Rockets, itimwo yeku Houston ikoko kuTexas. Vachibva vazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets, iyo iri timu yekuDenver, Colorado. Ndokupinda kwavakaita kumafinals.
Icho chikwata cheMiami Heat chakakundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMaLakers?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mumafinals chakakunda inonzi Indiana Pacers. Wapedza ipapo vobva vazotamba ne timi nemukurumbira yaitarisirwa kuti ndio ichatotora mukombe inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vobva vatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, MaLakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
MaLakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106 1993 do ya dozi bozwa zaga winisa Malekas NBA Finals pamitambo ya wakatamba Malekas zaga winner 4-2 do mitambo yacho nekuti wakambotanga Malekas waka tatamuka wari 2-0 wakazoita 3-1 then Miami ikabva yadzoro ikazoguma ya 3-2 asi wakazokwanisa kukunda nezuro kuti zvete 4-2 nezvibodzwa 106-93
mukonde wakasimudzwa nemalekas nezuro uyu wave wechingani chikwata chemalekas chichimuhwina
anenge a 17 matitles emalekas awahwina wakagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra 2010
vakanyatsotamba zvikuru ndevapi
ini ndisitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde waLeBron James wakatamba zvine mutsindo zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekuma Lakers wakatamba zvine mutsindo asi ndisida kutarisa vakomana wakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami ne Lakers ndingati pamusoro ndinoti vaLeBron James sivandati wa Jimmy Butler wekumayeni ndo mutungamiri wetimu yekumayeni zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo nemumwe mufana uyu angori 20 year old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA.
LeBron James anira papi kana tichimhenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu.
LeBron James ndingati akumusoro kweshanguriti dzemutambo webasketball. Ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti sakamira papi. Vamwe ndo vari kuti aiwa vaMichael Jordan vachiri pamusoro. Asi vaLeBron James vakuteera kumuswe chaiko chaiko kwawa Michael Jordan nekuti vaMichael Jordan wane iyo mikombe inokwana 6 zvichiterwa naLeBron James waakuopa 5 saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James asvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane vaMichael Jordan asi vanoti kuti asine makore ekutamba saka anokwanisa kuzopapfuura saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anotera
avo vange vari vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma nestudio 7 kanobva kuna Innocent Kusi weGotha sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vanoita chiuru chine 222 vanonzi vakapora kubva kucovid-19 muzimbabwe nezuro nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzesouth africa nekenya dzichidzorera kuzimbabwe vaimbova makurukota ehurumende vasevya kasukuwere vaholda muzembi uye vajonathan moyo kuti vanotongerwa mhosva dzeuori bato reMDC alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekubudisa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.